Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikumi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vemuZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica yose mukucherechedza zuva reDay of the African Child. Panguva iyo kodzero dzevana ava dziri kunzi dziri kumbonyikidzwa munyika nehurumende. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoita musangano kwaMutare uyo wasiya vakawanda vachiti vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Vechidiki vanobva kumapato ezano PF, MDC nemamwe vanoungana muBulawayo vachikurudzirana kunyoresa kuvhota. Aimbove mutambi wenhabvu wechikwara cheMawarriors Ezai Kasina uyo anoshaya kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muZimbabwe vabatana nevamwe vavo muAfrica yose mukupembererwa zuva revana vemuAfrica reDay of the African Child. Zuva iri rinorangarirwa musi wa16 chikumi gore rogaroga. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyanga zvebumbiro remitemo yenyika richichengetedza kodzero dzevana, hurumende haisi kuremekedza kodzero idzi. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iye.
Vamwe vechidiki vavarangarira zuva reDay of the African Child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemisinde dzimwe nyika iri muZimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi weMuglenview 1 Muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Awa zuva ranhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipo mukana wekushokesa kuti matalenzi edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachitirekognizawo kuti tisi the next generation, the future generation, vachitiratidzawo away yekuti tifambe nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuGlenora 2 High School awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda ruva raShenjanji akurudzira vanasikana vemuAfrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuAfrica ndinova ndichifara zvekuti nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muAfrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka sire kuti tikurudzira vamwe vanhu vasikana muAfrica kuti vave vachizvitoro pa level musoro chepamusoro kuzvonzvo vanokwanisa kukompita nevamwe vanhu vasikana muAfrica.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Packett vati shuwiro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzingo kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child ngaende kuchikoro.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaoke Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki.
Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana tinotarisa chekutanga rehandei kuchikoro chazvezvo. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school vachibhadharirwa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka zvichinyi vachiriritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaiwo chaiwo muZimbabwe unoti unotonetsa.
Vanoshanda nesangano reU Zimbabwe Trust vaKleto Manjova vatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. Suva rethe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976, apo vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo kusa kubva stadium kwaMutare. Asi vanopikisa vari kugunun'una kuti vanhu vakawanda vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, vaMugabe vambokatyamadzawo vanhu apo vati rimwe gurukota ravo rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSuperman Wanzira ndivo mutungamiri wenyika.
Takapiwa information center uko na president wedu vaMandwana na minister wedu vaMandwanzira. vaMandwanzira ndoyatavamba kugura.
Pane dzimwe nguva vaMugabe vange vachimbokanganisawo kutaura vachigadziriswa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Ndozvezvimwe zvasiri kuda kuitwa kuno kumanikaland marovanyati kuti marovanyika marovanyati dano.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vanoti zvange zvichiitwa navaMugabe izvi munongedzo wekukura.
VaMugabe vava munhu ane makore 93 years. Saka zvinhu zvatinotarisira yatova nyaya yeincapacitation inokonzerwa nokukura.
VaMugabe vativo hurumende yavo inoda zvikuru kubatsira vakarwa hondo yerusununguko, asi pane zvimwe zvairi kutadza kugadzirisa. Vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave makara asionane nebato reZANU-PF sezvo vari kuti vaMugabe vakundikana kutungamira uye vanofanira kuenda pamudyandigere. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vati vaneta nekuvimbiswa zvinhu neZANU-PF pasina chinobuda.
Zvekutaurwa zvese izvi zvekungoitirwa bedzi nyaya yekuti vakarwa hondo yechimurenga vaite kuti vakwanise kukambena kuitira kuti vanohwina kana vahwina vagaramba vakagara zvakanaka nekusingaperi.
VaMugabe vataurawo nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende yavo chekubatsira varimi cheCommand Agriculture vachiti chabudirira zvikuru uye vakati izano rakauya nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Pfungwa iyoyo yakatanga yabva kuna mai Mugabe vakaipira kuna deputy kuna vice president wedu vaMnangagwa. Ndokubva vavamba kuiumba pamwe chete takazoipa zita rekuti Command Agriculture. Saka ndiyo yatipundutsa.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu vanoti nyaya yeCommand Agriculture handiyo yakapa kuti vanhu vakohwe pakuru, asi kuti vanhu vakawanda vakangozvirimira havo vachishandisa mari dzavo.
Vanhuwo zvavo mavillagers vasina kana chavakapuwa nehurumende, havana kupuwa kana mbeu kana fertilizer, asi vanhu vagara vachizvishandira vakarima. Varima kudaro Mwariwo ndokukomborera ndokubva vaita gore rinani. Saka kana vachitaura zvavo zveCommand Agriculture kuti ndiyo yakataka kuti uite bumper harvest, isitongotorosa munhu mukuru.
VaMugabe vashorawo makambani ekuChina nekusazadzikisa chivimbo chekubatsira dunhu reManicaland apo vaichera mangoda.
Kana iniwo ndine shungu pamwe pangu yekuti ndaifambiswa murume mukuru ndakabata zvibhodhi zvinyorwa zvecheki risina nevanhu vari kundinyepera.
Vamwe vataura pamusangano uyo mutungamiri weZANU PF Youth League vakudzai Chipanga avo vati vamugabe ingirozi yamwari. Mashoko avachipanga aya ashorwa zvikuru nemwe mutungamiri wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku avo vati bato reZANU PF rinobata vechidiki kumeso. Vamwe vagari vemamutare uye bato rinopikisa remDCT vati vamwe vanhu vanga vachimanikidzwa kuti vaende kumusangano uyu kusanganisirawo vana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights nezuro rakapeta chirongwa chemazuva matatu chekudzidzisa vanorwira kodzero dzevanhu zvidzidzo zviri pamusoro pekukosha kwerunyararo pamwe nekugadzirisa makakava zvikuru nyika yatarisana nesarudzo dza 2018. Chirongwa ichi chakatangwa nemusi wechipiri muguta reBulawayo chichipindwa nevanhu vaibva muBulawayo makare, muMidlands, Matabeleland South neMatabeleland North. Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti chinangwa chechirongwa chavo ichi ndechekuumba musha une runyararo munguva yesarudzo. VaMachisa vanoti chirongwa ichi vachapindawo nacho mune mamwe matunhu ose emunyika uye vanotarisira kuti vari kudzidziswa ava vachakwanisawo kupakurira vavagere navo kukosha kwerunyararo munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chirongwa ichi hachisi kungotarisa vagari vemumacommunities vanorwira kodzero dzevanhu, asi tiri kutora vagari vari mumacommunities vanotove nezvinzvimbo zvatingati isusu kuchirungu influential positions, zvinzvimbo zvinokwanisa kuti zvibetsere pakushanduka kwakanaka kwezvinhu mumacommunities. Saka vanhu vatakatora kuMidlands, tikatora kuMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo kuti tinyatsobikana tichiziva kuti ramangwana redu kwatakatarisana nakoku kuna kuti kumhwe musha une runyararo sezvo takatarisana nesarudzo yendei chaitwa 2018. Saka ibasa revatiri kushanda navo ivava zvikuru, nokuti vanoremekedzwa kwavari kutobva ikoko kuti vadzise kana kurambidza zvamuchoto vanhu vangakonzera mhirizhonga.
Ivo vamuri kudzidzisa ava vanenge vachibva kumapato api ezvematongerwo enyika? Tichiona kuti mhirizhonga inonongedzerwa kune mapato ezvematongerwo enyika.
Zvatiri kuita apa ndezvekutora vasiri kumapato ezvematongerwo enyika. Vane zvinzvimbo zvinoti vematongerwo enyika kana vari munzvimbo vanokwanisa kuteerera vachiteererwawo. Vanhu vaya vaya vane uremera munzvimbo kana kuti mumisha ndivo vanhu vakatora ivavava kuti vauye vazoungana tichidzidzisana kuti zvinhu zvavangaite sevanhu vane chiremera mumisha yavo yavakagara takatarisana nesarudzo dziri kuitika gore rinouya. Saka vanhu vagara vane zviremera kudhara.
Vanotarisirwa kunge vachitanga kushanda riini?
Sarudzo dzatotanga vakandemire. Mukatarisa yamapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika vatotanga yatingati pachirungu campaign.
Avanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare neStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pepa nhau reWashington Post rinoti gweta rakanzi riongorore kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaedza kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya nechekuita neRussia vaRobert Mueller vanonzi vave kuongororavo mukuwasha wavaTrump vaJared Kushner, vanhu vavo chipangamazano chavaTrump. Darere mosha muindia rawana varume vatanatu vaine mosha yekuputisa bambu rakauraya vanhu mazana maviri nemakumashanu nevanomwe mugore ra 1993 muMumbai. Varume ava vavanikwa nhasi vaine mosha yekuponda vanhu, kutakura zvombo uye nekuronga zvisiri pamutemo. Vechidiki vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana vanoti zvakakosha kuti vechidiki vabvazera vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uye vavanikwewo vachitsvaga zvinzvimbo zveutungamiri. Mutoro wedu wenhau Taurayishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziva kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki vemapato akasiyana siyana kusanganisira vezanu PF neMDC, vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uyewo kuti vawanike vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuva makanzura kana vamiriri veparamende. Nengo ye Youth League mudunhu reulawayo vafundisani Dewa vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika musarudzo dzapfuura, vechidiki vakawanda vana kuvhota vachitiwo sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki vezanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya, izvo zviri pachena kuti vakwegura, vaDewa vakati bato ravo rinoona vaMugabe varivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
Every league we agree on a candidate. If we agree on a candidate,
is this a youth league yezanu PF? Tinoirana nebato redu pamono akasarudzwa kuti akwikwidze chinzvimbo chedu mutungamiri wenyika. Tinofara nokuona munhu anenge ave nemakore 94 kuti ave mutungamiri wedu. Vasingafari vanekodzero yavo yekuti varege kuvhotera vaMugabe. Kana muchifunga kuti pane chakaita kune kuvere munhu ane makore 94 semutungamiri, inda munonyoresa tirikukwanisa kuvhota. Hamungatitaurire kuti tibvise munhu watinoda isu tichimuda uye tichiziva kuti anga achikunda musarudzo dzose dzapfuura.
Mutauriri wevechidiki veMDC Timo Vulawayo vaAlfred Dzirutwe vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati vaMugabe nebato ravo rezanu PF vajaira zvemhirizhonga, vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba. Vadzirutwe vakati bato ravo reMDC hariite uye harikurudzire zvemhirizhonga, asi vakati nekuda kweutongi hwavanoti ndehweudzvanyiriri huri kuitwa nezanu PF, vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
As youth we are willing to die for democracy. Sezvo munoziva kuti zanu PF is a very violent party in its nature. Culture iripo ndeye violence. So kuti umire pa street uchiti ndoda kuti zvinhu zvinake unofanira kuziva kuti ucharohwa chete. Ndo violence yanga ndichitaura iyoyo.
Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwewo vechidiki aivepo pamusangano uyu vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri, vechidiki kunyanya vechikadzi vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Inini ndofunga kuti pane violence too much, violence yakanyanya. Hongu ma youth vanoita violence yacho, but violence yacho ino instigate nani, notanga nani, ndo pane nyaya.
Musangano wanezuru wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Cafe, pasi pezvirongwa zvinoitwa nesangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurayishava.
Zvichakadaro, nhengo dzevechidiki dzezanu PF dzinosvika makumi matatu nepfumbamwe dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muchinhoyi dzichipomerwa mhosva yekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Vanhu ava vakasungwa mukati memazuva maviri apfuura. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remuchinhoyi muzvare Jesse Kufa vati vechidiki ava avo vati havasevenze vanofanirwa kudzoka kudare musi wa28 Chikumi apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Vechidiki ava vari kupomerwa mhosva yekuchera zvowanikwa vasina marezinesi, asi vose vari kuramba mhosva iyi. Dare rati vechidiki ava avo vanga vasina gweta vakatyora mutemo wemigodhi nezvicherwa. Vechidiki ava vachange vachitongwa vachibva kumba sezvo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. dare rati vechidiki ava vakabatwa mumazuva maviri vachibuda mumugodhi weEldorado nemapurisa aitsvaka vanochera goridhe pasingabvumirwe. Vechidiki veZANU-PF vakapinda pamugodhi weEldorado mwedzi mishoma yapfuura vachitsigirwa nevakuru vakuru vebato ravo. Mumwe wevechidiki akasungwa uyo asina kuda kudomwa zita rake anoti vanochera goridhe vanenge vakawanda zvekusvika mazana matatu vari pasi pemugodhi.
Vanhu tee takawanda nekuti ivo vanenge vachiti hazvigone kuti tese vangotirega kuti tipinde. Ande ndosaka tichizogrupiwa gurupiwa, but still nekugrupiwa kwatinoitiwa kune vamwe vanozongopinda nemetsi dzavo vachinovesvika vachiita se vachidarikira. Vanhu vanenge vakawanda zvokuma 300-400 vanhu vanokwanisa kukwana.
Achiwo vazhinji vanopinda pasi pemugodhi kunochera goridhe mushure mekubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa, manheru vozobuda mangwanani.
Isusu zvinhu zvakaitika ndezvekuti ini ndakadaniwa, ini handisiri ini ndandirichi mukati mazvo, ndiye akauya achitonditi hashamwari chii kana uchida handichi tinopinda chi shift ndarongerwa chi shift nei nemapurisa. Ndokuzopinda kwandakaita inini kudzamara ndazvoita se ndazvobatwawo chi ndiri mukati.
Zvinonzi mapurisa airambidzwa kusunga vechidiki ava nevakuru vezvematongerwo enyika, asi zvinonzi mapurisa vakamanikidzwa kuzovasunga nekuda kwekufa kwevanhu vari kupinda mumugodhi vachichera goridhe. Vasungwa ava vari kubva kunzvimbo dzakasiyana dzinosanganisira Nkai, Gokwe, Rusape neMount Darwin. Vamwe vevasungwa ava vana vasati vabvezera vane makore 16. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Kurwisa kuri kuitwa nemauto eIraq kuti vatore zvakare guta reMosul iro riri mumaoko evarwi vanopfuura mwero veISIS kwave kuda kupera mushure mokurwisana kwemwedzi mitanhatu. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakange vaine tarisiro yekuti kana vakabvuta guta reMosul vachazoenda mberi kunotorawo guta guru reBaghdad, asi mauto eIraq akavasundira kunze kweguta zvekuti pari zvino varwi veISIS vasara munzvimbo shomanana kumadokero kweguta reMosul. Muchinguva chidiki diki mauto eIraq anotarisirwa kuuraya varwi veISIS vese vasara kana kuvabudisa muguta iri, asi pamazuva mashoma asara aya varwi vanopfurikidza mwero ava vave neukasha uye vave kushungurudza vagari veguta iri zvinotyisa. Mukuru weboka reUnited Nations achiona nezvekodzero dzevanhu anoti veISIS vakauraya vanhu vanoita mazana maviri mumasvondo matatu apfuura. Mhuri zhinji pamwe chete nevana vavo vakaurayiwa nevarwi veISIS ava, kuchinzizve vana vadiki vaiurayiwawo apo vaitiza nemhuri dzavo vachitsvaka pokuwanda. Vakatumwa nemutungamiri wenyika yeUnited States kutarisa nyaya iyi vaBrett McGurk vanoti vari kushanda pamwe chete nemauto eIraq kuti vachengetedze upenyu hwevanhu uye kuti vakunde varwi veISIS basara muMosul. Aya anga ari mashoko anoratidza pakamira hurumende yeUnited States, amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu akatambira chikwata chemaWarriors edzaikasina uyo anonzi Ashaya kuSouth Africa. Vanoziva zvaitika vanoti edzai Ashaya nhasi, asi hapana atoziva kuti chii chakonzeresa kushaya kwake. Edzai uyo angava nemakore 42 ekuberekwa akatambira zvikwata zvinoti Capes United, Arcadia neBlackpool ndokuzoenda kuSouth Africa uko akatambira zvikwata zvakati kuti. Studio 7 haina kukwanisa kubata hama dzake kuti tinzwe kuti rufu rwake ruchafambiswa sei. Tichiri munyaya dzenhau dzemitambo, zvikwata zvishanu zviri pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League zvasiyana nemapoints matatu chete apo mitambo yopinda munharaunda yegumi nenhatu. Mutoro wedu Nauma Eke Okariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviri pamusoro-soro izvi zvinosanganisa Dynamos, iyo yanga ichitarisirwa pasi pasi nevakawanda asi yave pachinhano chechishanu mapoints matatu chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheBlack Rhinos. Asi vanotevera chikwata ichi vari kuona Dimbare iri pamusoro pemakundano aya mukupera kwemitambo yesvondo rino. Dynamos, iyo yaitatarika pakutanga kwemitambo, yatora mapoints gumi nematatu mumitambo mishanu yapfuura, zvekuti murairidzi wavo Lloyd Mutasa ari kuti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka vakatarisana nerwendo rwekuAscot Stadium kugweru kunosangana nechapungu.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
VaEmmanuel Machinya, avo vanobika mimhanzi nemavhidhiyo eDimbare, vanoti vatsigiri vese vechikwata chinoteverwa nechaunga ichi vakamirira chinhu chimwe chete kubva kuna Samaita.
Ngekoti basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Asi Dynamos haisi kunowana mapoints matatu mundiro apo iri kupinda muAscot Stadium nechapungu nesvondo. Chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi chiri kubvira moto kubvira apo Rodro Dlakama akapiwa urairidzi wechikwata ichi nekutora mapoints manomwe kubva mumitambo mitatu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera, ZPC Kariba vs FC Platinum, Cholocho Pirates vs Chicken Inn, Blauwe City vs Yada Nesondo, Harare City vs Triangle, Highlanders vs Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Maflash Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekuti nyakufukura profeti Paul Sanyangore oitwa kafira mberi tombonzwa kubva kuna mukoma Endi Baleni Zimunya, avo vaishanda ivo naprofeti ava.
Ndetwa Endi Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother ende takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega handa kutendeswa nemunhu, pane paunotanga kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari, despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mibvunzo yakawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaivo, kana uchiregister mafoms, vanhu vanonge vachiregister mafoms aya, munhu akasvika anoregister zita rake, onyora mafone number, onyora kwaanobva, onyora chii pamafoms, then obhabhadhara mari yake. Mafoms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi ya pastor pasina ari kumbozviona kuti zvizviviti, then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiitwa nezvi, then munhu wamwari votora mafoms aya votanga kukoponora.
Vachipindura zviri kuitika panyaya iyi, mukoma Leonard Gwande Machiridza vari kuti I guess this brother is betraying Sanyangore cause pane pavakatadza kuwirirana. Aubel Hindi ari kuti akasiyirei vanhu vachimbobirwa. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona, mudzvanya pakanzi like. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva reDay of the African Child. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vana veZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica pakucherechedza zuva reDay of the African Child. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Nhlangula 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. African Child Day.
Nandelela ukuthi ivone ungumuntu omtsha njenganathi. So sina sithi kumele sihambe siyobona omnye wethu khona ngale eGurubi Maximum Prison. Simtshengise isolidarity njengabantu abatsha.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe abakumanyano wenera bethekelele abanye babo abathathu abavalelwe ejele besetheswa umlando wokubulala ipolisa abagoqela unkosazana Yvonne Msarurwa. Kuhoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kwamasikandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyane labanye ezwekazi le-Africa kunanza usuku lwabo lwe-International Day of the African Child phansi kwendikimba ethi Acceleration, Protection, Empowerment and Equal Opportunities for Children in Africa by Year 2030. Ngesikhathi bebhekane lenhlupho zendlala lobuyanga eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngoNhlangula 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leChabalala kobulawayo lapho osakhulayo ududuzile Gumbo olichachazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamachachazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana beAfrika.
Namhla sicelebrate iAfrican Child Day eyabantwana abashiyayo on the 16th of June, 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo, sinama poem abayenza ama poem about this theme. Sinaba gidayo abagidela about this theme.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana beAfrika ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyabona bayadinga bayadingisisa kuthina lokwangabi imbonikazi sela phambi kwenu ivumeleni igiye ngipheni ukusiva lokuyenza kwezindawo ngivumelani ngikhwele phezu kwezindawo okuyesi ngitho ngephimbo ekulokhulile beze bonke abanamathuba.
Omunye njalo osakhulayo uNkosilathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke beAfrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende. Iningi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Namhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Lokho sikudaba olufanayo njengendlela yokunanza usuku lapho uqakathekiswa khona abasakhulayo ezwekazi le-Africa abasakhulayo bamabandla ezombusazwe wakumanyano we-National Electoral Reforms Agenda INERA bathethe leli thuba ukwethekelela abathathu ababotshiweyo besetheswa umlando wokubulala ipolisa u-Inspector Petros Mudetsa. Laba ngabathi unkosazana Yvonne Musarurwa, Last Mayenga Hama, Lotunga Mirai Mazokaire, abe MDCT. Umevis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party PDP, onguye njalo unobhala wasakhulayo kunera uThathenda Chigwada, ngomunye wabethekelele abathathu laba. Yena uthi bakubone kufanele bethekelele abathathu laba abapika ejele lechikurubi maximum prison ikakhulu unkosazana Yvonne Msarurwa ochazwe njengesibonelo salokho okwenzakala kubontanga kulezi nsuku nxa bethe baphikisana lomongameli Robert Mugabe lezanu PF.
Sinandelela ukuthi Yvonne ungumuntu omtsha njenganathi, so sinasithi kumele sihambe siyobona omunye wethu khona ngale chikurubi maximum prison, simtshengisi isolidarity njengabantu abatsha, singqinise ukuthi hayi silaye ekunzimeni ukhona ngalo.
Lanxa bebeyisitshiyagalombili ontanga abaye eChikurubi, abane kuphela yibo abavunyelwe ukubonana lezibotshwa.
Ngesikhathi esifika khona ngale eChikurubi maximum prison, nxa ubhalisa ukuthi ufuna ukubona uYvonne, vele amapolisa bayacala ukuba nge-attitude, bayabe nge-attitude yokuthi hayi lina livela livela ku opposition, so sabatshela ukuthi hayi thina sivela ebanjeni lakhe, half of us. Ngesikhathi leyo, that's when they allowed abanye bethu ukuthi bangene bayabona uYvonne.
Usuku lwalamhla uChigwada ethi luqakathekile kakhulu wabasakhulayo njengaye eZimbabwe, luyisikhumbuzo kibo ukuba beyibo abalomlando oguqula isimo njengalokho okwenziwa ngabatsha eSoweto kwele South Africa ngomnyaka 1976 kusehlakalo esaziwa ngokuthi yiSharpeville Massacre. Kungalesi sizathoke uChigwada ethi kumele ziqhubekiselwe phambili izifiso zabasakhulayo abalahlekelwa imphefumulo kuleso sehlakalo sika 1976. Abasakhulayo laba bekhuthazwa ukuba bayebhalisa amagama abo kugwalo labalemvumo yokuvota ukuze bavote ukhetho oluzayo ukususa umbuso kaMgabe. Lolu suku luqale ukunanzwa ngomnyaka 1991 sekuqakathekiswa izehlakalo zokubulawa kwabantwana eSoweto belwisana lombuso wobandlululo. Mhla walolu suku ngomnyaka 1976, abasakhulayo laba, iningi kwakungabantwana besikolo, bafola bekhonona phezu kwesinqumo esathathwa nguhulumende ngaleso sikhathi sokuba izifundo zonke ezikolweni zeSouth Africa ziqhutshwe ngolimi lwesi-Afrikaans. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi The 2030 Agenda for the Sustainable Development for Children in Africa, Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Ngesikhathi kunanzwa ilanga le Day of the African Child, enye intsha eZimbabwe kwele Botswana ikhala ngendubo ebhekane lazo ngaphandle kwelizwe, idinga amathuba okuziphilisa. Intathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Iningi labantu eleqa umngcele lingena kwele Botswana lisiyadinga amathuba emsebenzi ngabatsha, ukuvezwa isilinganiso sabo esedlula amathumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Intsha engaphansi kweminyaka engamathumi amane ithi kulokunzima ebhekana labo ngesikhathi bedinga ukuziphilisa emazweni lapho bathuthela khona bebalekela udubo ekhaya. Umnumzana Ivan Ndlovu yena osebenza edolobheni le-Hawron uthi ilanga likaJune 16 ele Day of the African Child isikhathi sokuthi babheke emuva bebone ukuthi impilo zabo zihamba njani.
Amanye amazwe eselebrate i-Youth Day thina njengenja yakwele Zimbabwe lokho sidubeka sephandle kwamanye amazwe sibama indlela zokuthi siphile. Albanje wenzeka khona okwenzeka kwele South Africa kwenzakalela yithi Zimbabwe iyouth ichinje izinto kodwa engafaka ngudlakela kungaba ngconywana.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi akukhwabithi ukuthi babe yintsha engaphandle kwelizwe labo benesifiso sokuba sekhaya bekholise izithelo zelizwe labo.
Usibona silapha sikholisi, wish ukuthi njengentsha ngabe lathi sisekhaya elizweni lakithi. That is enelisa ukuba part of the history that contributes towards ukwakha ilizwe njengalokhu okwenzakala e-South Africa ngo-June 16.
Kukanti unkosazana Alice Dube yena uthi intsha kanye labantwana bathwele nzima ikakhulu bexotshwa yisimo somumo womnotho ekhaya.
Umntwana oyintombazana i-human trafficking iyangi-affecta kakhulu njalo isibuhlupho ngoba amantombazana amaningi ayathathwa yahanjiswa emazweni angomakhelwane laphetheya bethenjiswa imisebenzi abafika bangayitholi. Abazitholeke futhi sebengene mhlawumbe kubhizinisi lokuthengisa umzimba yabo. Isindaba ehluphayo kakhulu.
IBotswana layo ibambe imicimbi yokunanza lolu suku olwazalwa ngemva komvukela kwentsha elokitini le-South Western Township iSoweto eSouth Africa mhla ziku-16 Nhlangula 1976. Ngingumathing Ngwenya oyindaba se-Studio 7 ngisihabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ngesikhathi le South Africa lithakazelela ilanga labatsha ele Africa Day of the African Child, abeZimbabwe labo bebethe gwaqa endaweni ezijiyeneyo bethakazelela leli langa ngokuhlomisana enhlutshweni ababhekane lazo emazweni. UBenedict Nhlapho ulandisa ngokube kusenzakala amakhosini ajiyeneyo.
Kwakumhla ka-16 Nhlangula ngo-1976 elokishini leSoweto kwele South Africa. Lapho amapholisa ahulumende wamabhunu efafaza ngenhlamvu abantwana besikolo ababekhonona ngomthetho ukuthi bafunde izifundo zabo besebenzisa ulimi lwamabhunu olwe-Afrikaans. Namhlanje ke intsha yeZimbabwe emanyene leyakwele South Africa bekhumbula ukuzinikela kwentshale ka-1976 okungenye yezinto ezaletha inkululeko kwele South Africa. Emkhosini obusenalede eSoweto intsha yeZimbabwe laboswabo kwele South Africa bebedlala imidlalo etshiyeneyo ngendlela yokuthi bazane ngcono bengacwasani. Intombazane yeZimbabwe uNosisa Ncube uthi bakhethe ukunanza leli langa ngokwenza okuhle hatshi ukuyadakwa njengokwenziwa ngabanye abantwana besikolo.
So sikhetha ukuthi namhlanje sizohlanganyela sonke and have isikhathi esimnandi sonke. Kakhulu kuye kufike izinto empilweni and ungazi ukuthi ujike kubani okhulume nabantu. Uma ukwazi ukuhlanganela nabantu nidlala ibhola nazani uthola ubungani nobudlelwane lapho and uyazi ukuthi khona umuntu ongakhuluma naye emva kwalokho ever uzithola usesimweni.
Inhlanganiselo yamalungelo abomama eZim Imbokodo layo ibuthanise intsha labomama eHillbro kujatshulwa lokufundisa amantombazana ngekusasa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi babone kufanele ukuthi basigoqe sisemanzi ukuze isizwe singatshabalali.
Injongo nje yembokodo yokuqala ukuthi si-advisane abantwana laba amantombazana amancane sibafundise ukuthi le mali is not everything. Lokuthi lapho abahamba khona behambe beqaphela ngoba sesiphile isikhathini esinzima lapho abakidinethwa khona bathathe sizothiwa abantwana bathathiwe. Njengabantwana bangamantombazana sithi sibakhulise sibalaye ukuthi abahlale beqaphele.
Lapha ke bekungafundwa kuphela kodwa beziqhunswa begida kuluthuli ngitsho lezokholo. Ihilbo njalo imuli yeZimbabwe yakophambuka ibibizene yonke yathi gwaqa labantu abayo kuthakazelelwa leli langa. Osakhulayo walimuli uJulile Makhulela uqede imatric yakhe ngo-2014. Uthi impilo ayikho lula emazweni njengoba bengekho obabakazi labogogo abangabafundisa amasiko lemvelaphi yabo.
Izinto eziningi like asizazi, we don't know ukuthi izinto bezenzeka kanjani kudala, sezizinto just out of siyazenza nje thina ngokwazi kwethu thina. Sesilandela izinto zabelunga, sezizinto zeculture that were happening before because asizazi.
Uthi okunye kubahlukumezayo kakhulu emazweni yikungatholi uxhaso lukahulumende olwemali yokuya ezikolo zemfundo ephezulu.
Most of the time, as we don't have money to follow up, like with after high school, to come back and fund. Like I'm working right now because I didn't have money to pursue university and college. Yes.
Loba kunjalo inengilale intsha lithi ikusasa yabo iyathembisa njengoba befisa ukuthi bengaqeda ukufunda nxa isimo sesikahle babuyele ekhaya bayevuselela ilizwe labo khokho babo. Nale Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ku Live Talk lamuhla sixoxa ngosuku lwabatsha baseAfrica olwe International Day of the African Child. Wenzani abatsha eZimbabwe ukuze ahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Robert Mugabe uthi abalwa impi yenkululeko abamelanga bathi abaphathwanga kahle libandla leZANU-PF ngoba baphiwa umhlabathi abanye baphiwa imisebenzi nguhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Lo ubekhuluma embuthanweni owesibili phansi kohlelo lwebandla lakhe kuhlangothi lwabasakhulayo olukhankasela ukhetho okuthiwa Youth Interface Rally. Umgabe uthi umnyaka lo abantu batshaye inala ngenxa yohlelo lukahulumende ole Command Agriculture. Engakakhulumi emhlanganweni lo umgabe uvule okusemthethweni indawo yokuthumeza imbiko ngemitshina yamakhompyutha. Evula lindawo umgabe uthe ibandla lakhe libambene kodwa wathi abafuna ukumelama kumele balandele indlela ezihlelwe libandla. Wathembisa ukubamba lolu daba kabanzi emhlanganweni awenze eSakuva Stadium kodwa kaluthintanga lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecumula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ye owenzakalayo ngathi ngama mind games eZANU PF. Okokuqala useqalisile ukukampenela u-2018. Okwesibili ke kunzima ukuthi nxa ekampena akampene ngama-proper structures akhe ngoba ibandla lakhe lidabuke phakathi laphakathi. Kulabo mna ngigagwa ngapha lizokubuya le-G40 ngapha ukhanye ngani lakho sokuvela usekela mayi khona. So yikho ke ukuthi-ke la ma-factions wonke asebenzele yena sesebenza la mayothi la ama-factions sezamobhilayiza kabantu abaningi babuye emaralini ukuthi labo ama-factions ukhanye ukuthula abantu kodwa-ke siyabe kuyizifudlana zonke ezizothela esifuleni esikhulu. So ngama-mind games eZANU-PF ufuna ukuthi-ke abantu laba babuye bazomkhothamela bonke bazomkhotha bonke ukuthi yinduna yinkosi. Yikho-ke sebenzisa kamayothi-ke amayothi okuzakhanya ingani kakho kuma-factions kodwa bancanje laba kuma-factions. So sinanzelela ukuthi yi-mind game kuyayenzayo leyo okokuqala ukumaneja kubandla lakhe leZANU-PF okwesibili ukukhampenela ukhetho lomnyaka ozayo.
Kodwa siyabona lapho ayenza khona imbuthano leyi aso abakhulayo kuphela. Siyabona labadala bakhona. Kungaka kusitshoni lo?
Yikho phela isikutshoyo ukuthi khona ngama-mind games, political gimmick yakhe. Abadala babuya-ke njengezikhotha mathegi zakhe ukuthi labo bazokhanya ukuthi hayi mongameli lanxa kuluhlelo lwamayouthi siyakusekela thina sikhona.
Kodwa siyabona ukubana inani labantu abaya embuthanweni le liningi kakhulu. Kungaka kutshengisa yini ukuthi ibandla leli lilokhu lilamandla okunqoba kukhetho?
Okwenzakalayo ukuthi nxa esebehlukanisile bonke wabadivayida bonke sebezazama ngendlela yonke ukuthi bamthabise batshengisele ukuthi balamandla balabantu-ke besebe-organize abantu-ke abanye babanjwe ngamandla kuvalwe izikolo kuvalwe emisebenzini yonke izingatha zikahulumende abantu bonke bakhomande akwenzayo singathi thina ngama-command rallies njengoba likwazi ukuthi kulenhlelo zakhe ze-command agriculture.
Loge ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le National People's Party siyaxolisa ekuqaliseni simuthe ngumnumzana Ambrose Bindi kodwa hathi ke ngumnumzana Edwin Ndlovu. Amabandla amaningi asekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano etshiyeneyo lapho abathembisa khona uzulu lomhlaba. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi bathembisa abantu ukuthi bazancedisa uzulu ukuthi avule amankampani, abanye njalo balime ngendlela eziphezulu. Kuthi ke unkosikazi Mpokiseng Sibanda ungukansila enkayi esabelweni seMathebelele North utshele uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ukuthi bathembisa uzulu ukuthi bazazama ukulungisa konke okwabhidlizwa libandla lezanu PF. Kodwa ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubatshele ukuthi sebediniwe ngezithembiso zamanga. Ake sizwe uNgwenya ekhuluma kuhlelo lolu.
Kuna singakukhangela kathesi ngohlelo olukhona lwamabandla wona lawo esikhuluma ngawo ukuthi ayakhankasa ekhuluma ebantwini. Into ekhona yikuthi ukugcwalisa kwakhona yikho okungekho, okuphela yikurobha abantu. Sibe sesikhangela-ke ehlelweni olukhona kathesi, mina ngikhona apha ngise-East, Lupane East, ngikhangela amadoda amaningi abhizi ukukhankasa sokuthela amaminithi amalutshwana. Kuthi kunjalo-ke sibe sesikhangele ukuthi bona ngokwabo, yena ngokwakhe umuntu uphethe, uzathola ukuthi yena ngokwakhe lapho osuka khona ikhala-ke ngokwakhe akuthi angithi toilet pho ezinhlelweni ezinjengazonezi. Ngoba okuningi u-MPs ngikhangela ukuthi aphakama lapha ephalamende, uzamthola ukuthi xa ulandelela inhlelo zonke ezenziwe ngolwesithathu uyake ngikho ngitho ehlelweni nje lokuyenza nje kuthiwa yi-debate khona ngale, kumbe ukuthola ebantwini, kumbe ukuvakatha ebantwini kazake ekwenzi. So angazi ukuthi singayenza njani. Mina ngumbono wami omkhulu ukuthi ngaba abantu bonke banjengami, sike sikhangele yena umuntu independent ukuthi ubani ufanele kunje, kunganani ukuthi ungena liphi ibandla, kodwa sikhangele kuphela ukuthi yena umuntu lo ingasingafaka ubani kungcono kule mbuzi le esingayifaka.
Nxa belikhuluma lani sibili ngibekhankasa khonapho bathi bazalinikani sibili, akusitshele Ngwenya.
Kathi ngakho kudube amanga abantu bona abadinga ukuthi bengene ekuhle, kumbe kuyadliwa kumbe kwenziwani khona.
Hello ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Woza Friday, kuwoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kamaskandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe laye wasethulela lolu daba.
Umadlalade yakhe akuqala amathathu elithi Iphupho Lami, Izitha kanye lelithi The Journey, uMehlo kaZulu utshengise ubuciko lobugabazi obukhulu emculweni kamaskandi. Kodwa kudlalade lakhe lesine elitsha leli elilesihloko esithi Inja kamalume, uMehlo ukhumule amanyathela kamaskandi wathatha unyawo lwe-jazz. Buyavela njalo sobala ubugabazi bakhe. Khona kuyini kahle kahle okwenze wangena emculweni we-jazz?
bese kuyisikhathi manje ngoba bese ngihlalahlalile isikhathi kumaskandi ngase ngiyacabanga ukuthi ke ngoba abalandeli babe hlala besubethi ke iingoma zakho ziba nale test ye jazz kanti ke kunganjani ukuthi usenzele elinye idlalade ele jazz.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi ezigoqela yona umnini sihloko dlalade uInja kaMalume uI'm sorry lale ethi ngithe ngilele lapho umhlabeleli abambisane khona lembongi edume ngenkondlo yayo ethi ngibhace ezizweni uBongani Ncube.
Zwelite ngikubone ephusheni yekizwe lemfundo kengilibone ebuthongweni yekizwe labalinganayo engilibone ephusheni ungekho ukusuka kulo kuthulanga
kulale njalo ethi koze kube nini. Awusuka bo ivuthiwe empela lijazz ngeke wathi ukuthi uyawuqala lomculo umhlabeleli ubuye athi njalo baya ngilandela. Bamlandelile ke umehlo kaZulu wasithola esesegwelutjena. Umehlo kaZulu ogama lakhe lokuzalwa ngusebenzani Mnqolo njalo ohlabela ekwele South Africa ucele uxhaso kakhulu kubalandeli bakhe labalandeli bomculo wejazz nje jikelele.
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kubalandeli bami ukuthi ke bakwazile ukusupporta singumehlo kaZulu noma bekunzima ekuqaleni kodwa ke namanje bayasifonela basikhuthaze nokuthi ke my album iphumile bayakwazi ukuthi bayigijimele bayithenge yo umlayezo engawusho ukuthi ke abaqhubeke be supporter umculo wesintu ukuze ubuntu bethu bungafi.
Uphuma enkundleni ngale ethi kunomoya
kaZulu ha ingoma simnandi lezi singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sithanda ukwazisa abalaleli ngodaba oludanisayo kakhulu udaba oluvela eSouth Africa lapho sizwa khona umdlali wenguqu obedlalela amaWarriors uEtzai Kasinawuyo kasekho. UKasinawuyo ubeleminyaka engamachumi amane lambili. Sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyene labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child. Silugqiba-ke lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande ngilitshiya-ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.